vamunanga vabva vatibate batei zvimwe zvezvinhu zviri kunei asi havana chinda pamuongo havana chinda panyaya yekuti zvinhu zvese zvakafanana nemashodejizi efuel mashodejizi efudhu kukwira kuita mutenge yezvunhu kushayikwa kwemabasa kushayikwa kweinvestment zviri kukonzerwa nechii havana kubata nyaya iyeyo saka vanhu vanokwanisa kutaura zvinhu zvese zvavari kukwanisa kutaura but maproblems emuzimbabwe asi kana vachingaenda kundotsvaka kuti chinokonzera kuti musoro uteme chii haukwanisi kurapa musoro uyoyo so vamunangagwa havana kuinda panyaya chaye chaye kuti nyaya iri munyika inonetsa ndeyezvematongerwo enyika nyaya iri muno inonetsa ndeyekuti vanotungamira vanosarudzwa sei sarudzo dzinoitwa sei mapazi ehurumende akafanana nemasecurity apparatus anotevedzera mutemo here anoshanda sei nevanhu nemacitizen nyaya yatingatiyo rule of law pachirungu irimo here muzimbabwe kana tisina kugadzirisa dambudziko irero tingatarira hati zvimwe zvinhu zvese zvekubvanana ecocasis asi tisina kutarira kuti takonzera zvinhu izvozvo chii vamunanga bvawana kutaura nyaya iyo nokudaro fona yavo yavakofanana nemamatona yairetwana navamugabe naiwo yavabata muna 2018 asi zvinhu hazvisi kufamba zvinhu hazvisi kuindirira mberi upfumi hwenyika husi kupfunduka corruption haisi kuregewa violence haisi kuregewa dambudziko riripo nderei dambudziko riromuzimbabwe nderezvematongerwo enyika
tinoona kuti mashoko ava munangagwa mazhinji anenge anga akanyanyonangana nenyaya dzezveupfumi chingava chii chikonzero chaita kuti vanyanyorerekera kune zveupfumi
aiwa zvinyaya yezveupfumi tingati inoafecta malivelihood dzevanhu inokanganisa nyaya dzeutano nyaya dzemabasa nyaya dzezvechikafu nyaya dzesocial infrastructure asi dambudziko riri muzimbabwe harisi reupfumi upfumi hunotouya nenyaya yekuti politics dzedu hadzina kugadzikana nenyaya yekuti gavhenensi yetu system haina kugadzikana nenyaya yekuti vanhu vanopokana kuti kana munhu asarudzwa vanhu voti hasi tarira zvinoitwa musouth africa maelections akati aitwa nhasi the following day vanhu vanotanga kubuda ndovana economic freedom fighters vana eff vana da vachitivarudze dzakadini dzakachena dzinowirira nadzo anc isati yambotaura but muno nenyaya yekuti zanu inoita chitori vana zimbabwe election commission vanotaura mapresidential elections 4 times masvika zvakasiyana siyana